manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechina zvita 28 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvino muchirongwa chedu chanhasi. Vaive mukuru wemauto retired General Constantino Gouveia Dominic Nyika Dzino Chiwenga vatauriswa mhiko yekuva mutevedzeri wemutungamiri wenyika. Mapato anopikisa anoti haana kunyanyoshamiswa nekutoriswa mhiko kwaitwa vaChiwenga. Nengo dzeMDC dzinorohwa mhirizhonga inonzi ine chekuita nezvematengerwo enyika yakaitika kumarondera West. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbo vemukuru wemauto vaConstantino Chiwenga pamwe navaKembo Mohadi vatoriswa mhiko nhasi yekushanda sevatevedzeri wemutungamiri wenyika pachirongwa chaitirwa kuState House. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
VaChiwenga navaMuhadhi vatoreswa mhiko pagungano rapindwa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa, makurukota ehurumende mhuri dzavo pamwe neshamwari. Vanhu vakawanda vafara nezvaitika vachiti zvinozadzisa basa rakatangwa pakabviswa pachigaro vaive mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe munambudzi. Mudzidzisi wezvidzidzo zvepolitical science paUniversity of Zimbabwe Professor Charity Manyeruke vati zvichitevera kugwadzwa kwevaviri ava zvavakureva kuti vaMnangagwa vave kukwanisa kuita basa ravo nemazvo sezvo vave nevatevedzeri. Vati kutoreswa mhiko kwaitwa vaChiwenga navaMuhadhi kwazadzisa urongwa hwekuumba hurumende itsva sezvinodiwa nebumbiro remutemo yenyika.
Vazadzisa zvanga zvichiexpectwa neconstitution yedu, uye munongozvidzisa kuti constitution yedu ndiyo vanhu, kunobva vanhu ndiyo constitution. Saka zvinhu zvakanaka chaizvo. Tichitarisawo nevanhu vaapoindwa naPresident, vanhu vane nhoroondo yekutungamira yakanaka zvikuru.
Mumiriri wenyanga South muparamende zvakare vari gurukota rezveunyanzvi hwekushandisa mishina yechizvino zvino vasupermandiwa nzira vaudza Studio 7 kuti hurumende yakwana chasara kuchiita basa.
Chinangwa chaapo chaachekuti vanhu vawane mabasa, mafactory avhurwe, minda yese ishande, vana vafare, vaende kuzvikoro, mayunivhesiti ashande zvakanaka. Zvese izvi ndo zvabva pano.
Hanzvanzi yavaMuhadhi amailisa Singo vaudza Studio 7 kuti vafara nekugadzwa kwehanzvanzi yavo, uye zvaratidza kuti nyika inovimba nemhuri yavo. Vati vanovimba kuti vaMuhadhi vachaita basa nemazvo, uye pavanotadza vanofanirawo kuregererwa.
Panenge pachikanganisiwavo munhu anovudziwavo mune zvakanaka, kwete kushoropodza munhu. Munhu munomubudza zvakanaka ako kuzogadzirwa zvinenge zvichida kugadzirwa, tinonzwa kufara chaizvo.
Munin'ina wavaChiwenga vaMasimba Chiwenga vati vanovimba nemukoma wavo, uye vanotarisira kuti vachashanda sezvakatarisirwa neveruzhinji.
Hatinovimbisa kuti nyika ichafambira mberi, haizogere mumashure. Zvese zvirongwa zvese zvichada kuitwa munyika zvinofanira kuitwa negwara rakanaka, zvichifamba zvakanaka.
VaChiwenga navaMuhadhi vagadzwa sevatevedzerwa vaMunangagwa muhurumende, zvichitevera kugadzwa kwavo sevatevedzerwa vaMunangagwa zvakare muZanu PF. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangoja.
Vemapato anopikisa vanoti havana kunyanyo shamiswa nevanhu vakadomwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vave vatevedzeri vavo muhurumende. Mashoko aya anotevera kutoreswa mhiko kwaitwa retired general Constantino Gouveia Dominic nyika dzino chiwenga pamwe navakembo Mohadi yekuve vatevedzeri vava Mnangagwa. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri webato Movement for Democratic Change inotungamirwa na Morgan Tsvangirai vaObert Gutu vaudza Studio 7 kuti kwavari zvayo pachena kuti mabvisirwo akaitwa hurumende yavamugabe nemauto mauto aida simba rekutonga. VaGutu vati kunyange hazvo kubato ravo zviri pachena kuti hurumende yavamunangagwa ihurumende yemasoja vati vacharamba vachiongorora zvinoitwa nehurumende iyi mazuva ose. VaGutu vati wazvivashamisi kana vachiwenga vakazotora chigaro cheutungamiriri pane ramangwana.
Zvanga zviri pachena kuti zvavakaita vachitora power chinangwa chavo chachiri kuti vapinde pakudya. Saka zvaungoshamisa apa ndechekuti handizivi zvakaitwa nemasoja kuti zvazviri zvinangwa zvokuda kubatsira vanhu here kana kuti zvanga richingo basa rokungoti vanodawo kutsvaga iye anonzi muchirungu time to eat. Tisharamba takaongorora isu tichida kuona kuti kuchawira tsvimbo nedhobho kuenda kupi, nokuti pari zvino zvavangotaridza kuizvo kuti hurumende yava hurumende yakutongwa nemasoja ingangonzi muchirungu military unda.
Mutauriri webato reMDC inotungamirwa navaWolfman Ncube vakurawo nechiwai vati vose bato vanotyira kuti vemabhizimusi vanogona kutya kuya kuzoita mabhizimusi munyika vachiti Zimbabwe nyika inotongwa nemasoja.
Hationi sokunonzi vari serious kana vachizadza masoja muhurumende. Ivava vanhu vava kuzoita kuti nyika itadze kupindika, itadze kuinvestika, vanhu vatadze kuita mabhizimisi muZimbabwe nokuda kwekuti inenge yava nyika inoshisa inotongwa namasoja.
Bato rePeople's Democratic Party rinotiwo zvinosuwisa kuti masimba ekutsvaga vateedzeri vemutungamiri wenyika pamwe nemakurukota ehurumende hazvisi mumaoko everuzhinji. Mutauriri webato iri vaJacob Mafume vati havazivi kuti vanhu vakabva kumauta vakaita sana vachiwenga vachachengeta vana veZimbabwe zvakanaka here.
Mapresident emuZimbabwe anenge varume vemusengabere, ruzhinji rweZimbabwe haringochuzi. Pane vanhu vanongogara pasi tarisa votoita mapresidenti votoita maminista pasina kana kuti vanhu vapinda munyaya yacho. Saka murume anouya nemutoro uyu hauzivi kuti achava murume akanaka here, achakuchengeta zvakanaka here, achapedzera mhuri here, mhuri ichakura kana kuti achangogara achikushambaradza achikutambudza semudzimai. Saka takatarisa history yavana chiwenga navamuhati haizi history yakanyanya kucheka. Ihistory inonge ichiita kuti vanhu vange vasatarisira zvakanaka zvikuru, asi tine vimbo rokuti vachachinja, tine vimbo rokuti vachaona zvido zvevanhu sezvo vakaona chido chevanhu chokuti Mugabe abve.
Vanotaura vakamirira bato rezapo vaiptule Maposa vashorowo zvikuru mapiwirwo ari kuitwa zvigaro muhurumende yavamunangagwa. VaMaposa vati ivo vari kuona kuti zvigaro zviri kupiwa semubhadharo kuvanhu vakabetsera vamunangagwa kupinda pachigaro.
Asi tinoziva kuti hazvisi kuitwa nokuda kwokuti vanoziva basa kavati vanodeserva kavati it's on merit chaiwa. Tinoziva kuti ushamwari huri kuitika pa uye pari kubhadharana kubatsirana kwakaitika kuti vamunangagwa nevashamwari avo vapinde pautungamiri hwenyika inei. Zvinhu zvinoti zvinosiririsa kana takanyanotarisa mamiriro akaita nyika inei kuti mapositions ari kupiwa neuzivani ari kupiwa neushamwari kwete nekuziva basa kavati nekugona basa kavati nekugona kushandira nyika asi nokuda kweushamwari. Zvinhu zvichatidzorera kumashure zvakanyanya.
Vachiwenga ndivo vakatungamira mauto kubvisa vamugabe pachigaro pasi pechirongwa cheOperation Restore Legacy icho chakatanga musi wa13 Mbudzi vachiti vaida kugadzirisa zvinhu zvakanga zvashata munyika kusanganisira kubvisa nhubu dzakanga dzakakomberedza vamugabe apo vaitonga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Rimwe remasangano evadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ runoti zvakaitwa nehurumende zvekuisa bazi ravo pasi pehofisi yemutungamiri wenyika hazvina kunaka. Chiziviso chakaburitswa nemunyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaGeorge Charamba chinoti bazi rezvevashandi vehurumende rava pasi pehofisi yemutungamiri wenyika. Mutungamiri wesangano rePTUZ vatakawafira Zhou vaudza tanonoka wande weStudio 7 kuti sangano ravo richasvitsa kunyonyota kwaro kumutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa sezvo mashandiro avo asina kujeka.
Panoti nefeo because panoda kutanga kugadzirwa mutemo. Mutemo unozozivisa masivu kuti azive kuti anenge achishanda sei. Kuda kumbunyikidza vashandi vemasivu senzi kuti vashande semadhongi. Ndokunga kuti vamanya kumedza kutenga kuchada. Masivu chevenze vanhu vari maprofessionals vatanga vagara pasi nehurumende vachiudzwawo kuti basa ravo vanenge vachishanda sei uyezve vachipawo zvavanofunga kuti vangashanda zvakadini. Hationi sekuti pakanaka kuti tongofuma tichiudza kuti vashandi vehurumende vava kushanda vava under the president's office.
Sei muchidaro?
Hazvina unyanzvi nokuti mashandiro acho anoshandira sei. Tifunira kuziva kuti mutemo ukakanganisa kana kuti kushanda unoripota kuna ani zvakadaro. Zvinotyora kuti bumbiro romutemo rakangozomuka president vakutoti masivhu sevhenzi ese atova pasi pangu. Ndiona sekuti hazvina kunyatso kunaka yatova command style.
Chamunotya kuti chingaitike chii?
Kana masivhu sevhenzi achishanda pane chitichi inonzi job security inofanira kunge iriko. Mabasa akangochinja usina kuudza. Zvinokwanisa kuti vamwe basa vanokwanisa kupererwa nebasa, vamwe mapejeni avo vanokwanisa kuzonetsa kuteera kuti unoteera kupi nokuti mahofisi anenge achinja. Uyezve tinenge tichifanira kuziva kuti vanotungamirira vacho unoripota uchienda kupi, vamiririri vamasivhu sevhenzi vanotaura nani. Saatifunga kuti zvanga zviriko zvina malaini ministry yokuti ino ministry of education kune vamwe rest of civil servants.
Zvino zvazvadari chamunoda kuona chichiitika chii?
Isu ndinofunga kuti pari zvino tinoda kuti tinonyatso tinyorere president tinyatsozvisa kuti mashandiro aya anenge achishandiwa sei uyezve tipuwe mutemo unoratidza kuti tinenge tava kushanda sei tava kugavhenewa sei. Ndomumwe ndozvingapa kuti tiende mberi uyezve tava kubhagenawo sei samasivhu sevhenzi wana collective bargain zvezva kushanda sei. Hatinyatsofara nezvavaita. Todangovakurudzira kuti mufuture vanofanira kuzivawo kuti kutaurira zvinhu zvakanaka. Isu hatitambiri zvaita negovernment. Tinotambira kuti government irifanira kurespekta mitemo yainoita iyo.
Vanga vari mutungamiri wesangano revadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ Dr. Takawafira Zhou vachitaura vari parunare natanonoka wandi weStudio 7. Vamwe vechidiki vebato reMDCT kuward 10 kumarondera West vanoti vakarwiswa vakakuwadzwa nemusi wechipiri pamushandira pamwe mushure mokunge varwiswa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF. Mumwe wevechidiki ava vaShadrack Nyamanindi vanoti vakarwiswa mushure mokunge vanetsana nevamwe vechidiki veZANU PF zvichitevera kushaya kwehanzvadzi yavo kuchitungwiza asi yakazonovigwa kumusha kuward 10. Vanyamanindi vanoti veZANU PF ava vakanga vasingade kuti hanzvadzi yavo ivigwe mudunhu umu vachiti yaive nhengo yeMDC. Studio 7 yakundikana kunzwa divi reZANU PF panyaya iyi sezvo Nhare Mbozha yemumwe wechidiki anonzi akanga aripo pakarwiswa vakomana ava yanga isingadairwi. Taedzawo kunzwa divi remapurisa epamahusekwa panonzi pakaedzwa kumhangarwa nyaya iyi asi mupurisa adaira Nhare Mbozha ati titaure nevangonzi Sajeni Chagonda avo ati vanga vabuda. Ngatinzwe hurukuro yataita navanyamanindi ava vanoti vakatozondorapwa kuAvenues Clinic muHarare.
Nyaya yakatangira pakuti hanzvadzi yangu inini yaive webato reMDC saka akashayika ari kuchitendi vauya kuzovigirwa kumusha. Saka akauya nevamwe vake vavanobata navo. Saka kuuya kwavakaita ikoko ndiko kwakatangisa nyaya yese yekuti ipo muzvimbo medu matogara ndineZANU PF. Saka iye havadi kunzwa repati inowanika munzvimbo medu. Saka musi wa25 ndopavakationa tiri kwamushandira bhuto kupoindi yedu taive kuChristmas. Saka ndopavakatanga nyaya dzavo ndopatakatakati takati amunhu anozvitsvagira chii
kwa anoda pati ya anoda. Dupo waka mbatanga unetuana nisi. Dupo waka batapeza batanyara araba wabida panzi. Waka zunguja wali tu. Waka shika dupo waka skotitura waka tunekuno panzi. Tabuda panzi. Pae tika wana pae negrumanti la revani. Dupo waka tutanga unuwa.
Saka maka kuwara zakadi?
Mwangu waka rwashaya ndo zinyanyo rwaja. Nyembabu. Nyemsoro. Raida wakitika msoro. Watuwa kudaro kwa angu waguma tuze mtu wa 26. Jemaskati, ndo mataka enda kuhuli station ya umo osekwa no mangara. Cha mangara umo osekwa kuya kuya. Awana kuhuvura joke. Waka titanga ima enda muno rapa kuhospito. Moya ne ngini samba ya joke. Matako wa rasei. Ta enda kuhuma osekwa kuya kuhospito kutitira joke ya pampa sina. Ndo mataka batango tuka kumba pampa sina satayi kwanza kuhu.
Saka mazo zokera ere kumapurisa kana kuchipatara kuti muwane gwaro iro.
Pane vakazotibatsira vakazotichora vamukwenda. Ndovakatibatsira kuya kuHarare kuenda kumavhiri. Ndokwatarapwa tabaiwa majekiseni nekuturwa maX-ray asi hasati abuda.
Saka tingati here mhirizhonga yadzoka zvakare mudunhu menyu.
Ya ichokwadi ndozvazvichitoratidza nekuti apa tatasa ma election. Saka zvakungoratidza kuti ndozvichingoripo.
Saka mune zvamuchaita here?
Ah, so far is that vachabatsirwa tamirira kuti hanzi imiswe Friday ndopachabuda mani ngini nazvo. Maafgazvito vatazoenda kuti mapurisa kwacho.
Vanga vari vaShadrack Nyamanindi vechidiki veMDC vanoti vakarwiswa nenhengo dzeZANU PF kumarondera West vari parunare muHarare neStudio 7.
Vatereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave, ne 6080 shortwave, mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitetsenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. America yazivisa nhasi kuti yave kutanga zvakare kupa mavhiza kuzvizvarwa zvenyika yeTurkey zvinenge zvichida kushanyira America. America yakanga yamisa kupa mavhiza muTurkey kutanga kwegore rino senzira yekutsiva kusungwa kwaMetin Topuz, mushandi wepamuzinda muIstanbul aipomerwa mhosva dzechigandanga. Mauto yeAmerica eUS Africa Command azivisa nhasi kuti kurwisa nemuchadenga kwakaitwa nendege dzeAmerica kwakauraisa nhengo ina dzechikwata cheAl-Shabaab uye kuparadza motokari yaive yakatakura zvombo zvinoputika pedyo neguta guru reSomalia reMogadishu. Vagari vakawanda vekumasvingo vanoti vanotarisira kuti upenyu hwavo uchashanduka mugore idzva ravatarisana naro sezvo zvinhu zvanga zvisina kumira zvakanaka muna 2017. Gandri Maramba anoti panyaya iyi.
Vanhu vakawanda vanoti hurumende iri kutungamirwa naEmerson Mnangagwa inogona kushandira upenyu hwavo ikapuwa nguva yakakwana gore rinouya nekuti inoratidza kuti iri kuda kuisa mitemo mitsva inogona kuwandudza upfumi hwenyika. Asi vamwe vanoti hurumende iyi haina mazano ekuvandudza upfumi hwenyika sezvo vaMnangagwa nevamwe vavo vaiva makurukota makuru ehurumende yaitungamirwa navaRobert Mugabe avo vakabviswa nemauto pasi pechirongwa cheOperation Restore Legacy. Mugari wemumusha weRodin vazivana ichikwanda vanoti havana tarisiro yekuti upenyu huchanaka vachiti zvinhu zviri kuwedzera kukwira nekuoma munyika apo hurumende itsva yava nemwedzi iri panyanga.
Mamira akaita zvinhu so far ndikatarisa zvazvakaita paChristmas ndiona zvinhu zvichinetsa kuti fuel yange ikakwira, cash yange ichingoshayika, zvinhu zvichinetsa kutengeka mumashops.
Asi
vamwe vane mafungiro akasiyana siyana vachiti hurumende iripo inogona kudzosa upenyu hwavo sezvo kwave nemazano matsva anogona kuvaka upfumi hwenyika. Vamuna Mato Chemhuru, mudzidzisi wepachikoro cheGirls Zimbabwe University, ndemumwe wevamwe anotarisira shanduko mumararumiro evanhu munyika.
Hatinorasa kuti zvinhu zvingangosanduka pane zvazvazviri. Considering tine new dispensation. Ya tinoona nemapolicies avari kutaura kuti vakwanisa kuita stick kuma zvavanotaura, toona kuti zvinhu zvingangochinda zvingangosanduka.
Mumwe mugari waLove Mumanyanga vatsigirawo izvi vachiti muna 2018 vanotarisira upenyu kwavo uye mabasa sezvakavimbiswa nemutungamiriri wenyika.
Nasa kuti gore rino yara 2018 nyika ichange ichachinja sezvo tava neutungamiriri hutsva, mapolicies nemareforms. Plus ndiri kuona sokuti vashandi vachawedzerwawo mari dzavo nekuda kwehurumende tsva. Ndiona sokuti 2018 haishange ine murari wakati wandei.
Asi vaAlfred Munemo vekwamucheke vanoti upenyu huchatooma gore rinouya uye vanotarisira shanduko kana sarudzo dzegore rinouya dzaitwa zvakachena.
Maonero edu isu ndekuti mamiriro akaita zvinhu chinja chako hapana chachinja. Tisati tutane tariro yakanya kuti yakanaka asi zvenge zvicharamba zvakadai kana kutowedzera kushata kubva pazvazviri.
2018 munoyazvaiona sei mukurasa kuti muchafara here sevana vezimbabwe sevashandi?
2018 takaitarira inogona kuzotinakira pakati apo patinenge tapedza kuvhota, asi pekutanga tichambotikwadzive hedu zvichindi.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi hwenyika dzinoti zvinhu zvinokwanisa kunaka chete kana munyika mune mari yekunze uye muchigadzirwa zvekutengesera kunze kwenyika. Vamunangagwa vakavimbisa kuwandudza upfumi hwenyika pamwe chete nekugadzira zvose zviri kutadzisa nyika kubudirira. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Hurumende yaburitsa mutemo uchashandiswa pakupa vaimbo vemutungamiri wenyika Robert Mugabe mari yavo yemudyandigere pamwe nezvinhu zvavanotarisira kuwana kubva kuhurumende. Zvinhu izvi zvinosanganisira vachengetedzi vavo, mari yekurapwa, nzendo dzekubuda munyika pamwe nevashandi vanenge vari pamahofisi. Mitemo yaburitswa iyi ichashandiswa pavatungamiri vose vanoenda pamudyandigere mushure mekuva mutungamiri wenyika kwetemu imwe chete kana kudarika. Mukuziya nezvemutemo uyu, Evans Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzemitemo Profesa Love Momadruku pamwe nemurwiri wekodzero dzevanhu Dr. Patterson Dzamara. Totanga kunzwa kubva kuna Profesa Madruku.
Ndiri pamutemo here zvakaita ndezvekuti zvinopiwa munhu anenge ari mutungamiriri wenyika paanenge abuda pasi hazvisiri kubva muinstrument iyo yaitwa napresat gara zvakanyorwa mubumbiro remutemo renyika. Zvinotaura iro kuti munhu anenge ari president kana akabva pachigaro cheupresident zvinoenderana kuti nemunhu anenge ari president akabva pachigaro icho chekutanga anopiwa mari yekutambira kusvika asi inoenderana nemari iri kutambira anenge ari president panguva iyoyo. Ndo zviri mubumbiro remutemo, saka izvozvo hazvichakwanisi. Then bumbiro racho rinozotaura zvekuti zvimwe zvisiri mari yavanotambira pamwedzi nemwedzi zvakafanana nezvamataura zvabuda nhasi izvi zvekuti ane vashandi vangani vanoshandira anenge achinzi kwesecurity akati izvozvo izvi zvinonyorwa nebumbiro kuti zvinozotarwa muact of parliament. Saka bumbiro remutemo rinosvikidza hurumende inenge iripo kuti ise president uye anenge ari taya zvinhu zvokuzoshandi vanenge vari 4 kwete vatatu kana vaviri anenge aine security nemota dzakati anenge aine office. Zvinhu hazvina kunyorwa mubumbiro remutemo, zvinonyorwa mainde pasemutemo waishandiswa napresident allowance. Mutemo iwowo wakatotara zvinhu zvinofanira kufungidzwa kuti zvinge zvichitarisirwa kunge zvinhu zvakafanana nezvina president aripo. Saka zvabuditswa nhasi naprezident vamunangagwa izvi hazvizi kuti anzi mwoyo wavo wakanaka kana kuti vanofarira vamugabe. Ndo zvatogara zvichidiwa nemutemo nekuti izvezvizvi vasati vaita zvavaita nhasi panga patori neinstrument yanga yakatarwa kuplaya kuna vice president wakabva wayavaya.
Asiwo tichitarisa kubumbiro remutemo reZimbabwe hazvisi kuenderana here nezvavaparura izvi?
Ndine hangu kuziva zvakanyanyisiswa nezvemutemo asi ndinoziva kuti mushure mekunge munhu abata basa ari mutungamiri wenyika kana kuti ari mukuru nezvenyika anowanawo inonzi package sei iri kupiwa mugabe iyoyi. Asi nyaya iri papa yakafanira kunge tiri kutaura nezvazvo yekuti package yacho inenge yakati nyanyei, zvinenge zvine udzamu, zvinenge zvine kureva kwakawanda. Ndosaka isu tizotaura kuti aiwa izvi zvinenge zvine chekuita nekuda kuzviitirawo kana kuti tozoitirwo zvakadaro mushure mekunge asi.
Takatarisa mamiriro akaita nyika munyaya dzezveupfumi nebudiriro pari zvino. Manga muchionawo sekuti dai zvazvanzidzikiswe here kana kuti dai zvanga zvisina kutoitwa, maonero enyu takatarisa ipapapo anotiwo kudii?
Nini hangu ndaisavafarira handivafariri asi izvozvo hazvibvise chinhu chiripo chekuti vakasenza vakasenzera nyika pada vachiporoga nedzimwe nhambo vari mutungamiri. So nekuti vakasenzera nyika vari mutungamiri munhuwo anofanirwa kupiwawo pakeji yake. Asi pane nyaya ndipo kuti pakeji iyi yakanyanyisa ikutesvaikuda kwamaita takatarisa nekuongorora mamiriro akaita nyika nekushayikwa kuriitwa zvinhu munyika shuwashuwa tochipedza upfumiti tichiti takuendesa kuna sebuino vaye futi handione kunge zviri zvinhu zvinobatsira uyezve zviri zvinhu zvinoita kuti nyika ienderere mberi.
Vanga vari Dr. Patson Dzamara vachitaura vari paRunare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kuna Professor Love Mo Maduko vachitaurawo vari paRunare muHarare muhurukuro yanga ichikokerwa naIvan Zininga weStudio 7. Vateereri musakangana wachirongwa chedu cheWomen's Round Table na8pm apo tiri kutarisa zvakasangana nevanhukadzi mugore ra2017. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti Nzwisa yekambo gochi gochi kubva kuna Ja Praiser kachiuya kwamuri kachibva kuno kustudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vaive mukuru wemauto retired general Constantino Gouveia Dominic nyika dzino Chivenga vanoteruswa mhiko yekuva mutevedzeri wemutungamiri wenyika. Mapato anopikisa anoti haana kunyanyoshamiswa nekuteruswa mhiko kwaitwa vachiwenga. Nengo dzeMDC dzinorohwa mumhirizhonga yakaitika kumarondera West. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana mangwanani na6 a.m. anokuonekaya nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.